Mwiche tene ma soldier, vano assault, ma journalist, tukuwa nakuta musisina respect ye media freedom mu Zimbabwe, especially panguwa ino kubapaka tanga lockdown.
Iyo Mr. Zimbabwe, pani zaidi kuita oere, pa msuropu kuchengedezeka kweba torewe nao, vari pa mabasa pavo.
Say Mr. Zimbabwe, we are still open tine hotline yedu, inenge ira available. Tine application yedu ira available. Yekuti kana majournalist wakasangane dambudziko kuti nyango wakasungwa kana kuti wakaharasiwa nemapurisa kana nemasoldier vanokwanisa kutibata. Isu semisa Zimbabwe tine capacity yekutumira magweta kuti ava represente. Uyezve tine capacity yekuti kana majournalist achifila kuti vari under threat tinogona kutraya kuti tione kuti vawana.
Hello, Pastor 7. Lokwa SMSA. Makuti MDC Alliance IC party. Pakuta say ESVK yaka announce kuti ZANU-PF number 1, MDC Alliance number 2. Mukumo zvifambisa sei nai vanhu vekuti mitibatsirei pabandura kuti mutibatsireiwo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata
aiwa regai vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. Simon Chimbetu nekambo kake newspaper. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau vari kuramba vachishungurudzwa, uye kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa.